Job. Chapter 22, verse 3.
Job 22. Heavenly Father, Lord, as we about to turn the pages of the Bible, we are thankful for these wonderful testimonies. Lord, the project in Carriedo, the blessings and the testimonies that went forth for this week. We are coming to the closing of this campaign. Lord, what can you say to us? What can you speak? I pray this morning, would you just bless us and undertake for us. Bless your word now, in Jesus' name. Amen.
Amen.
Job 22.
Job 22.
Verse 2.
And the match period.
Job 22, verse 2.
Job 22, the match 2.
Can a man be of profitable unto God? Yes, he that is wise may be profitable.
Hanzirokwazo munhu akangwara unozvibatsira hake amene.
Genesis 25, verse 32. Let's read from verse 27. And those boys grew, and Esau was a cunning hunter,
the man of
the field, and Jacob was a brave man dwelling in tents.
Jacopo akanga ari munhu akarurama achigara mumatende.
And Isaac loved Esau because he did eat of his venison. Rebecca loved Jacob.
Hanzi Isaka akada Esau nokuti waida nyama yemhuka, asi Rebecca wakanga achida Jacopo.
And Jacob sought pottage, and Esau came from the field, and he was faint.
Zvino Jacopo wakabika zvokudya, Esau akasvika achibva kusango oziya.
And Esau said to Jacob,
Isaka katikuna Jacopo,
feed me.
Dondipa zvokudya.
I pray thee with that same red pottage, for I am faint, therefore was his name called Edom.
Hanzi ndondipawo izvo zvokudya zvituku ndidye nokuti ndava kuziva nenzara. Asaka wakatumidzwa zita rinonzi Edom.
And Jacob said, sell me this day thy birthright.
Jacopo akati, chimbonditengesera udangwe hwako nhasi.
And Esau said, behold,
Esau akati tarira,
I am at the point of die.
Hanzi tarira, ndoda kufa.
And what profit
zvingandibatsireiko?
Shall this birthright do to me?
Hanzi udangwe uhu hungandibatsireiko?
You can have your seats.
Mungagara nepasi.
God bless you.
Mwari vakuropafadzei.
May the Lord bless the reading of his word.
Ishe varopafadze kurengwa kushoko ravo.
So it looks that Esau didn't realize what the value of this birthright was. What the value was. That's why
Esau,
my precious friends, you that have come in for the first time, I saw young girls here. I want you to really take this message home. Because somehow in the message I will also speak about a young girl.
And
what's the time? At 1 o'clock we are out of this building. But it looks like that
Esau,
he did not realize how important this birthright was. This birthright, church.
Kodzero yeudangwe iyi.
Friends, visitors.
Shamwari vashanyi
vaenzi. That we are speaking about today.
Zvatiri kutaura pamusoro pazvo nhasi.
More word than any
zvakakosha kudarika kereke yenyu.
It's more than just joining a church.
Zvakakosha kungojoina kereke.
It's more than just writing your name on a book and there you go.
Zvakakosha kunyoresa zita rako mubhuku.
It's more than just singing in the choir.
Zvakakosha kudarika muimba mukwaya.
So
Esau
did not realize
haana kucherechedza
what the value was
kukosha kwakanga kurimo
of this birthright.
Muudangwe uyu.
I'm just pushing it in there.
Ndiri kungozviisa imomo.
And trusting the Lord.
And ji kumbira shem.
But what we want to speak on.
Zvatoda kutaura pamusoro pazvo.
To give our message a little title.
Kuti tipe musoro yenyaya kumhari dzedu.
Is the words in the book of Job.
Mashoko ari mubhuku ra
Job. Can a man be profitable to God?
Munhu angabatsira here kuna
Mwari. That is what we will talk about.
Ndo zvatoda kutaura pamusoro pazvo.
Can somebody?
Mumwe munhu.
Can we be profitable?
Isusu tine zvatingabatsira here kuna Mwari.
Can a man be profitable unto God?
Munhu ane zvaangabatsira here kuna Mwari.
Can we be helpful?
Tingave nerubatsiro here rwatinopa
kuna Mwari. Is there any way?
Pane nzira here?
Is there a way that I can be of great benefit to the church?
Pane nzira here yandingavari batsiro kereke?
That's the question we should ask ourselves.
Ndokunzwa ndofanira kuzibvunza
nhasiuno. But this is quite a subject for the closing of the service.
Hanzi musoro wenyaya yekuti tikwanise kuzovhara shumiro dzedu.
Yes, of course.
Hoku ndizvozvo.
Because the meetings doesn't stop today.
Nekuti mameetings haamiri nhasi.
This is a continuation.
Uku kuenderera mberi.
The anointing doesn't stop here.
Achizoro achimiriri pano nhasi.
That revival
rumutsiridzo
harikumiri
nhasi.
It continues
kunoenderera mberi.
From tomorrow
kubva mangwana.
That revival
rumutsiridzo
will be in you
rikunenge rikuri mauri iwe.
It will grow
rikunokura.
The prophecy
ichi profeta zvakaparidzwa pano
will be revived.
Zvakamutsiridzwa mauri
at your workplace
kwava kubasa kwako
at your job
kwaunoshanda
at school
yakuchikoro nechidiki
at the university
kuuniversity.
It goes on.
Zvinoramba tenderera mberi. Mubvunzo nhasi uno. Inini ndingaita here
kusiyana
mumutumbi watenzi Jesu Kristu? Ndingakwanise sei semutendi, semwanasikana, semwanakomana, samai, sababa, semwana wesunday school, semukene wesunday school? Ndinokwanisa sei ndive ndinobatsira? Ndingabatsire sei kumambo hwamwari?
How can I make it so?
Ndingaite musiyano sei?
How can I make it
so? Ndingaite kuti pave nemusiyano sei? Amen.
Lord, how can I make it so?
Ishe ndingaite kuti pave nemusiyano sei mukereke? Handikodi kuya kuchechi. Ndogara ndofarira kuimba. Ndova nemufaro. Ishe pane chimwe chinhu here chandokwanisa kuita kuti chive chinobatsira kumutumbi wenyu?
Ngatitaure
pamanyaya dzemubhaibheri. Joshua akanga ari mumwe wevanhu avo. Mwari pavakanga vachida Joshua, ndo patinoisa kukomekedza kwedu
pauri.
Mwari pavakanga vachida Joshua
to make a difference,
kuti pave nemusiyano,
or to be of great value,
kana kuti ave nebasa guru muumambo hwamwari.
Joshua
akanga akagadzirira. Hongu.
Joshua right on the battlefield,
arimo muhondo,
right fighting,
achirwa
and trying to overcome the enemy.
Achiedza kukunda muvengi. Ngative chidzidzo kwatiri nhasi uno kuti kunyange munguva dzematambudziko, kunyange munguva dzehondo nekurwa, unokwanisa kuva wakatsarukana, uri sarudzo kuna Mwari. Mabata here izvi?
Kunyange
munguva dzematambudziko unokwanisa kuva sarudzo yaMwari.
kunyangwe nguva yekurwara, kunyangwe nguva yematambudziko, unokwanisa kuva iwe iye uyo Mwari vanokwanisa kuita sarudzo yavo. Hakuna tinokwanisa kubvisa Mwari kubva pakusarudza iwe pazuva iroro.
Right on the battlefield.
Imo mamuhondo.
Joshua was there.
Joshua anga aripo.
God knew.
Mwari vaiziva.
This man.
Kuti murume uyu.
Came your great power.
Anokwanisa kubatirika zvikubatira zvikuru sa.
For me today.
Kwandiri nhasi uno.
I need somebody.
Ndoda mumwe munhu.
That can speak the word.
Anokwanisa kutaura shoko.
Is there somebody in the balcony out there?
Pane munhu here kubalkoni kumusoro
ko? God needs somebody in the balcony now.
Mwari vane vamwe kubalkoni iko zvino.
That can speak the word.
Anokwanisa kutaura shoko.
Joshua.
SaJoshua paaka zvaakaita.
Hallelujah.
God needed a man.
Mwari vaida murume.
God needed a boy.
Mwari vakanga vachida mumwe munhu.
Not an angel.
Kwete mutumwa.
But he
needs
flesh. To speak his word. To
say
that's the name of God.
To eat his hands in a Jehovah.
God knew.
Mwari vaiziva.
Remember in the street.
Rangari rangu maso.
We spoke about Moses.
Chakataru pamusoro
paMoses. Why Christ speak the word.
Unochebe taura shoko.
The prophet was asking the question.
Why wait for that's the name of God.
When that's the name of the Lord.
Iyo hands in a Jehovah.
Iyo
hands in a Jehovah. Jaka kupotereza. Mwari vaiziva.
That's the
name of the Lord. Iyo hands in a Jehovah. Yakamenga poteza Joshua pazuva iroro. Chereke chisi. Imi melangati kwa banhasi nakana banhasi kuti ichi. Nguva ichizayo. Pamamirira ezvinhasi. Une zvanzi naJehovha. Iwe unokwanisa kutaura zvichibuda. Yes, sir.
You can speak it out.
Unokwanisa kutaura.
Sunsets.
Zua, mirai papo.
There was no time for prayer.
Patanga basi nangwe kuna mata.
No, my brother.
Kwete.
There was no time for a board meeting.
Patanga basi nangwe board meeting mangari vachida zvanzi naJehovha. Zvanzi
naJehovha. You can't have board meeting.
Haukwanisa kuva neboard meeting.
The brother and the boy there in the board, they know.
Bama.
You don't need that. You can't have that in the sky.
Haungava ni zvanzi naJehovha board meeting. Zvanzi naJehovha inogara iripo.
Just
in the Lord. Zan
na
Jehovah.
Stop.
Mira.
You stop that.
Don't bara mira ipapo.
You can stop that.
Unokwanisa kuita nguva.
Brother, you are already writing a contract.
Uchi uri mushishi kunyora.
And you look at the watch.
Hota tapa watch yako.
I won't finish this.
Ndoda kupedza zvinhu izvi.
Look like I won't finish.
Asi zvine tafe kunge handikwanisa kubata nenguva.
And I want this money
to transfer. Ndoda kuti mari ifambeita kumabhenga kuvhara nezvizvo. Ndofanira kuita iko zvino. Ndoda kupedzisa. Ndoda kuti ndipedzise. Une zvanzi naJehovha. Unokwanisa kumisa nguva. Nguva inokuteerera. Wonyora kuchiura chidzidzi yako. Wokumbira client. Sign
ireo. When the signature is on.
A signature kana yavapo.
Oh my. Your phone will ring. Ting ting.
The phone yako number ting ting.
The balance. Deposit.
Oh, balance. Ya deposit kwa.
Because you have just said.
Nekuti une zvanzi naJehovha.
You can speak the word.
Unokwanisa kutaura shoko.
You are not just speaking.
Ah, usati vataura.
But you are big. Advantage, you are a big prophet of God.
Asi iwe une advantage, une mukana mukuru kuna Mwari.
You are a blessing in the kingdom of God.
Uri ropafadzo mumambo waMwari.
Yes, amen. So brother, but this is quite simple. Yes.
Zvirinyore.
To be a prophet of God's blessing in God's kingdom.
Ungati zvinyore here, hongu zvirinyore kuva munhu anobatira mumambo waMwari. Hongu.
Out there when there's battle.
Uko paine hondo
unokwanisa
kuva chibatiro chikuru kuna Mwari mbamako zvinhu zvapidiguka unokwanisa kutaura shoko.
Joshua
akazviita akataura semumiriri pazuva iroro akataura zuva iroro akamirira shoko akaita zvaakatenda ndo zvatinofanira kuita. Tinofanira kuita zvatotenda. Usamononoke, usapopane. Uri mwanakomana wamwari, taura semwanakomana wamwari. Kana ukaziva kuti uri mbeu yaAbrahama, iva mbeu yaAbrahama. Wofamba sembeu yaAbrahama, wotaura sembeu yaAbrahama, wosetuka sembeu yaAbrahama, wodhiraivha sembeu yaAbrahama. Ita kondirakti yako sembeu yaAbrahama, woshanda sembeu yaAbrahama, woshanda worega kupokana. Hubva pane rimwe basa uchienda mune rimwe. Woshanda uchipuwa kuti ndichazive kunga ndichazenga zvakaita sei mbeu yaAbrahama. Kwete. Iropafadza, chinda kune imwe ropafadzo. Hongu. Unofamba sembeu yaAbrahama. Wotaura sembeu yaAbrahama. Vanhu voziva kuti tiri mbeu yaAbrahama. Nekuti tinoita tichiitira umambo hwekudenga. Tiri vamiririri. Tinotaura takamirira denga. Tirairumbidzwe. Joshua akazviita. Tiri kuparidzei nhasi. Mweya mutsvene uri kunze kwatiri kubvunza mubvunzo rinyore. Munhu angave rubatsiro here kuna Mwari? Inini sehanzvadzi ndingabatsira here kukereke? Hongu, hongu. Unokwanisa kubatsira hanzvadzi? Ndingakwanise sei? Sekomana chidiki, sekana mudiki, ndingaite sei musiyano mukereke, mumutumbi waKristu? Panga pane mumwe mujaya ainzi Dhavhidhi. Munoziva pazuva iroro zvakaitika pazuva iroro mumupata imo makanga maine chimwe chinhu chakakosha. Chakanga chii chimwe chinhu chedenga? Mwari vakaprofita. Mwari vakawana zvinobatsira kubva pane zvakaitika pazuva iroro. Kwete kungotora kubambaripo mufaro marupapadzo, asi kudengawo zvakare kune mufaro apo mwanakoma nemwanasikana wamwari vanokwanisa kumira vofamba vova rubatsiro, vova chinobatsira kuumambo hwamwari. Mwari pavakatarisa pana Dhavhidhi vakati ndo zvandoda izvi. Vangati vana Dhavhidhi vari mubhilding ino mairano, tarisai maoko, tarisai pamaoko. Ndo zvatinoita. Hatina chatinotya, hatina kana Satani watinotya, hatitye kana Goriati. Tichazoita izvo zvakaitwa naDhavhidhi. Tichaenda muzita raJesu. Yes, sir. Amen. Zvakanga zvakakoshera Mwari kuti Goriati aurayiwe, nekuti Goriati akanga ari chigumbu chinetso. Amen. Airwisana naMwari. Mwari vaifanira kuti vapedzisirane naye. Hongu. Tarisa mamiriro ezvinhu pazuva iriya. Israeri yose vanga vasiri kubatsira, vanga vakamira ipapo vaine minondo yavo nemapfumo nezviziviriso neshangu hombe nemahelmeti, pasina rubatsiro. Havana chavakakwanisa kuitira Mwari. Amen. Vakanga vasiri rubatsiro kuumambo hwaMwari. Vakanga vamire vachitya zvavaida. Vakanga vaine general mofisi yavo. Aikwanisa kurwisana nemurume upi zvake, aikwanisa kurwisana neumambo hupi. So mukuru wehondo yavo akangatauro
stress
akanga ane achineteka ane stress
you are so depressed
akanga tambudzwa agere ipapo
I don't know what he used for depression that day
and this dzikuti vashandise pa stress pazuva iroro zvaiita kuti vadzikame kuti vadzikamiswe ndokuyamwari ndokuya ndokuti vakamukomana vachinetseka nestress yake muri kuitei hamufaniri kunge muchiita izvozvi izvi here musoro wangu uri kurwadza maona here munhu ari kunze uyo haubvumirwi pano iwe uri kuitei pano dhavhidhi uri mukomana iwe asi chizoro chakanga chakakomberedza mukomana uyu padyo pedyo paaiswedera kuna sauro chizoro chaiuya pedyo chichiswedera ndiri kuda kuti ndirwe nemurume uyu ndiri kuda kurwa ndiri mubasa reumambo hwamwari kana uri muzvina bhizinesi haushande usingaite profit kana uri mubhizinesi reumambo hwamwari mwari havashande pasina zvavanowana kubva ipapo mwari ndimwari vanoziva pekuisa hukumu hwavo kana vaisa hukumu hwavo kune mamunhu vanoziva kuti pane zvichabuda imomo vaiziva zvanga zviri muna dhavhidhi vakanga vaisa denda ravo muna dhavhidhi vakanga vaisa denda ravo muna dhavhidhi vaiziva kuti mukomana uyu akango chete akaenda kuhuri kurwiwa honda ikoko anenge ariye anozoita kuti ndibudirire ndiye anozoita kuti ndikunde kumatambudziko andakasangana nawo andakatarisana nawo ndikangokwanisa kuti aite asvike kuhuri kurwiwa hondo hanzikomi nharanda dzehondo dziri mauri mangwanani ano vari vakaita muumambo hwavo mauri iwewe mwari vakaisa umambo hwavo matiri vakaisa rurwiro rwavo rumambo hwavo matiri vakaisa upfumi hwavo matiri ndo saka vanoziva tinokwanisa kuva maropafadzo makuru mwari vaiziva ndikaita kuti mukomana asvike kurikurwiwa matambudziko ese apera kwete kutiza tiza nekumhanya mhanya una kristu mauri iwe mwari vakaisa mauri unokwanisa kuva kupi zvako hazvina basa kuti satani akareba sei kuti ari kurwa sei asi uri mwanakomana wamwari nemwanasikana wamwari asvika panzvimbo iyoyo denga ndo parinenge ragadzirira ndopo mwari vanoudza vatumwa gadzirira iko zvino munoona mukomana uyo munoona here musikana uyo munoona hama here munoona hamutadzi here vari munzira yavo denga rinoburitswa pane vatinowanikwa kubva mudenga ndakaisa mavari mukereke iyo ndakaisa muhama iyo gadzirira denga ranga ragadzirira kuti risimbise nekutsigira izvo mwari zvavakanga vaita muna dhavhidhi svondo rino mwari vakanga vachiratidza izvo zvavakaita zvavakaita matiri isusu ndokusaka matestimoni esaya zviri kungosimbisa kwekuti panga paine vanhu avo vanotenda kuti vanotenda mwari pashoko ravo denga ranga rakagadzirira kuti rizaruke tipe kwete kuombera Amen.
David.
Akanga ari kutibatsira rikuru. Munoona vechidiki. Hama dzechidiki. Unokwanisa kuva chinhu chinobatsira muumambo hwaMwari. Pauri kuyunivhesiti. Nemajezebheresayo. Vese vakapenda. Nemaiyering marefu. Akadai. Dzinenge dzakarembera maiyering. Neminwe yakanaka. Nemiromo yakanaka. Nemasisa akanaka. Paanouya pamberi pako. Mabvi ako hapanire kunyungudika. Iva Dhavhidhi. Mukomana. Iva Dhavhidhi. Iva Dhavhidhi chaiye. Mira saDhavhidhi. Pamberi paGoriati. Kwete pasta. Munoziva paakasvika pedyo neni? Handizivi zvakazoitika. Nguva inotevera ndakanga ndatombundirana naye. Dhavhidhi. 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 Uri kupi? Mukomana. Mubhari konoko. Muri vana Dhavhidhi mose nhasi. Iva Dhavhidhi wechokwadi. Paanouya achifamba zvakanaka. Nemashoko ose akanakayo. Achitapira kutaura kwake. Munoziva marara ose wayo. Amen. Amen. Vasikana vechidiki. Vataura. Hanzi mo munhu wako mukati akakosha. Munhu wako mukati. NdewaMwari. Amen. Iwe mukomana. Usarege mukomana achitamba newe. Achitakangadza upenyu hwako. Iva mwanasikana waMwari. Iva mwanasikana waMwari. Amen. Usapinyengerwa naGoriati. Amen. Auya kukanganisa. Amen. Kumba. Anenge achisimudza mamhatsuro achisimudza mamhatsuro. Verenga Bhaibheri rako. Verenga Bhaibheri rako. Amen. Verenga Bhaibheri. Wote mapresa. Wati ya mamhatsuro akuya. Mangwana. Tokuona nakuona shoti. Nokuti kuda kurapidza mamhatsuro ako kwasikana. Chii. Muchechi. Haukwanisi kuti amen. Murume ako. Unenge uchisimudza. Muchechi. Dhavhidhi. Hauna mabvi. Haudani dzive. Haudani dzive. Dhavhidhi. Dhavhidhi. Uri kupi Dhavhidhi? Uri kupi Dhavhidhi? Amen. Mwari vanoda Dhavhidhi. Ndozvatoda muchechi dzedu. Todana Dhavhidhi. Dhavhidhi. Musikana. Usarege Satani. Achitumira Goriati. Ane mamhatsuru. Nepone yakanaka. Neipad. Okubatitengera. Okutengera dhadhi Telecel. Wovhumba wafara. Mukomana. Kuyunivhesiti. Otitani ari kundichengeta. Ari kukubvisa kubva kuna Mwari. Achakubvisa. Okanganisa upenyu hwako. Mangwana. Tokushanyira kuchipatara. wakufa.
Where is that boy?
Ari kupi nasi uno?
Akaenda.
Akangata upenyu wako. Usarege Goriati. Iva Davidi chaiye. Musikana. Iva Davidi chaiye. Banga ni wana Davidi waruchechi muno. Mkomana.
If I don't see you again.
Kana nikasakona.
Remember what the Lord has told you today.
Aranga raza hoz kana Jehova. Iba David chaiye kuchikoro kwako university faunonga room mako uta vure pana dzaka shiba pafoni uta tate pa pornograph rasa tina dosaiti wona sa mama kazine tina yata iba David wa mwari chaiye bible yo ra garive solution yako. Satan panya kuzokupamba. Ridatepi. Saka MP3 player. Voice zero. Iva Davidi chaiye. Madimono otayo. Eva kazi baka stiva. Sina kutimira. Saka baka sina kutimira. Sina kupeka iti. Ana batiza kubabu rumako. Iwe woba nerumu tirizo. Wota nitira na paro.
One day, there was a young girl. The father was a Christian man.
Baba Bakwan Marin Christu.
You know, always rejoicing. But one day,
Rimezuva.
She had a girl that came to visit her.
Even Bapan Maskana Ram Shangiran.
What am I going to do with my dad?
Amen.
What am I going to do with my father? If this woman comes in
there,
if
she
starts speaking about the Lord.
Asa nasa mato la pamtoro paishe.
Voz
vete arusha. Doktora Bible rage. Doku pita Bible. Doku pita room kumsoro. Dukan letin hati. Mendesha mati kuya. Belang dia pur kumsoro ko. Moba muna kana kana hati. Ndai sama ras. Nema biscuit. Ne juice kana kera so. Dosa muno da. Jose Samunoda,
Magnet,
Nemanat,
even
if I can have a story
of them.
Nice bookie coco.
Speak about nature,
and not from
service.
It's the
life
of the Jose. He never
Chazo
iskana chikuno nemi zikne zakadaro moto rainiko kumshere mama mine tsama shoma and the floor yakatanga kuzvika chirira mushere mama mine tsama shoma akada ndzvamwe muda akadira mumwe muna kanga kuvari vadho mumwe muna achivari vamadziro haupese kuti pamari haupese kuvhara mari muhu.
How can
you put a
in the room?
Murum.
Father,
there's a mistake to do. I might just
notice
that
you have
a picture. I have a kilo.
Ah, but
she was nice. She died at Kanaka. My bed at
your mountain.
Look in Namakomo.
And here comes the ocean.
Look who
has the nice part of the ocean.
Come to Kanaka, the Kumba.
God's eyes.
Don't talk about the massacre.
The depth of the sea,
Dika Kumba,
and the ocean,
Nekumba,
it's so deep
that
you cannot find.
Jokuta Pasakwa,
the deepest point,
she comes to that digitisa, Mugumba,
and something struck it
to make him take a bata.
This is what the Bible,
those and those who are Bible,
all about,
and those are not about
the Bible.
Somebody done
is in the sea,
and Jirmukumba,
so done,
the Sanga.
And
Jerimon,
I will never see them.
And because those who are put in
the
chosen,
every Bible
and the Ruth is the doctor, and the Kubat, and the
Patiakapura,
and the
Patiakapura,
and the Patiakapura, and the Patiakapura, and the Patiakapura, and the
Patiakapura,
and the Patiakapura,
and the
Patiakapura.
No, my child.
That's
not
sick.
And I read something.
That
there
got much in
it.
I'm not Bible. I'm not Bible.
I'm not Bible.
I'm not Bible. I'm not Bible.
Yes, sir. The book you gave me, Daddy.
rawandipa.
Shukura
wandipa vanasikana vangu. Yes, sir.
Ndavereka. About the depth of Jerusalem.
Pamusoro pekudzika kwegungwa.
And I confirm that for the world.
Zvoku vandazibatanidza neshoko zvikawirirana. Zvivi zvangu. Zviri pasi pegungwa rekukangatirwa. Hazvichaoneke. Hazvicharangarirwa zvakare. Pati yakabva yapera. Unokwanisa kubvisa Bhaibheri pamukristu. Haukwanisa kubvisa romukristu. Unokwanisa kutora Bhaibheri ropa spoken word. Pane chimwe chinhu chirimo. Chimwe chinhu chirimo. Chinotaura pamusoro paizvo. Chinotaura pamusoro pazvo. Kuprofita sei kuvhangeri kubatira sei kuivhangeri kuvhangeri kumunhu tinomuona kudenga toti hama rimwe zuva kuisiri takati nemarivhaivhal miting tikataura pamusoro
petikataura
pamusoro perimasiri hwamaronarwo wakanga chibatiro kuumambo hwamwari. Haufaniri kuva wakadzidza kana kuti wakadzidza kana kuva nedigirii kana chimwe chinhu kuti ucherechedzwe namwari. Mwari vanoshandisa murimi, vanoshandisa kurima munhu dzake, vanokwanisa kutanda mhuka. Mwari vanoshandisa kazhinji vanhu vasina kudzidza. Unokwanisa kubatira kuumambo hwamwari. Kana murume akabatira vakanga vanofanira kudenga dzakaunza rimudzidzo kudenga. Ndosaka shamwari iwe waya pano nhasi nhasi uchationa kubhabhatidzwa. Zvinoziva zvinotaura nebhaibheri. Hamba nditorere gwaro. Bhaibheri rinoti kana munhu mumwe chete auya kuna Kristu kudenga kunafanira kuna Ruth 5. Bhaibheri rinoti kana munhu mumwe atendeuka kuumambo hwamwari denga kune mufaro kudenga. Ukatendeuka nhasi uno ndinoti kwauri kuti saizvozvo uchava nemufaro kudenga nemufaro uchava kukudenga pamusoro pemutadzi mumwe chete akatendeuka nhasi ukapa upenyu kuna Kristu. Nhasi shamwari yangu uri chikamu chaLuke 15:7. Ukauya nhasi woti hama ndinamatirei ndoda kugamuchira Kristu ndoda kuva chikamu chaLuke 15. Handina kumbenge ndakaziva kuti ruponeso rwakakosha kudaro. Handina kumbenge ndakaziva kuti kana ndatendeuka kuti denga kunova nemufaro. Kana mutadzi mumwe chete akatendeuka hama handi kounoti ko mhuri ko vavakidzani vangu ko hama dzangu hanzvadzi yangu inozoti kudii vabereki vangu vanoti kudii. Mira ndikuudze nhasi uno inyaya yedunga munhu iwe namwari pachako. Vachiduku pazuva rekutonga unomira uri wega namwari uchapindura. Mameetings ano paugere panenge pachirekodwa kuti muvhidhiyo kudata vhidhiyo iyi asi vhidhiyo huru yekudenga iri kurekodha zvose. Nzvimbo yako haikwanisi kudzimwa muvhidhiyo iyi. Hama dzikasada zvimwe zvezvinhu zvandotaura nhasi vanoyetobvisa vanokwanisa kuzvibvisa. Brothermiki vangu vachitaurapotovobvisa asi zvinorekodwa kudenga. Hakuna kafunction kake kuti unodzanya kodhilita apa hope unokwanisa kudzima asi kudenga hapana panodzimwa. usati usati andikisi
handina
kumboreva
handina
kumboamurivaivha kuti ishe vanongoti gara pasi vongoti play mitingi inoyamba yauya ishe vambva auya pauri vokuratidza unoziva here munhu dini vambva waenda jaya mpfumi vechidiki akafunga kuti aipwasanaka kwadza mari nedzidzo nekudzidza neshangu yakareba yakateswa nedhirezi rakareba nemaringi akawanda ndikudza nemotokari yakanaka hongu zvakanaka mota yakanaka yakanaka mbatya dzakanaka dzakanaka tarisaishetitaya ndakawana handaikwanisa kuitenga pachangu inodhura ndofanira kuenda kumba ndonoudza mai kuti ndoda sheti usaisanganise nedzimwe uno zvairi kunaka kwayo paunenge uchi aina zvinyatso aina zvakanaka yakanaka kuva nayo asi haikwanisa kuri padenga haikwanisa kuri padenga haikwanisa kuri padenga vechidiki bhaibheri rinoti akafa ndokuvhura maziso ake mugehena paka pasina mbatya pasina shangu pakanga pasina chiripo chaingovako yanga iri hiti paingova kupisa akaona rumwe rutivi vatendi vanhu vandorangarira mwari anoita kuti urangarire zvose mwari vachaita kuti urangarire shumiro yanhasi inoi worangarira kuti muparidzi yavachikala sei ndisina kutendeuka zuva riya jaya pfumi akabvura maziso ake mugehena angaparara aida shumiro vakati veduwe abraham isai mumwiri mongonyika mvura moisa parurimi rwangu mongonditonhodzawo mweya mutari uri pano kutonhodza nhasi wanga uchimhanyamhanya jamujaya seunopenga uchiteera vakadzi wanga uchivateera vose pafacebook whatsapp kwese mweya mutari uri pano kukutonhodza kutora wobvisa chishuwo chechivi zita rajehovha rirumbidzwe tichavhara nenguva isipi panga paine musikana wechidiki mubhaibheri vasikana vechidiki akanga ari rubatsiro rukuru mhuri payakaona mamiriro ezvinhu musikana mudiki wekuisraeri ndokumva abviswa mhuri yake ndokumva atengwa nevaitengesa vaitenga vanhu kana ukakudziridzwa kubasa kana ukashandirwa kuzvibvisa nebasa rako kubva kuzimbabwe uenda kuuk kuamerica kuengland kueurope kukaka kuti kwaunoenda ndo zvaunoda izvi ukawana bhedha rekunodzidza kusouth africa kana kupi ndo zvaunoda izvi vakanga vachitenga vanhu vaya vakapfuura nemiisraeri ndokuwana kamusikana aka musikana akanga akanaka akanga aine masimba ake eunhu hwake asina kumbobatwa nemurume asina murume waakaziva chaaiziva kuuya kuchechi chete nekuteerera vabereki vake nekuverenga bhaibheri nekuva mutemberi achiverenga mascrow oteerera zvinotaurwa neprofita muzuva rake pakanga paine profita mutana akanga achigara mushaka aine mandebvu asina
spray
asina mbatya itsva akanga achinhuhwa sango achinhuhwa sesango achinhuhwa madhaka akaprosesa paibuda process yakanga iri zvanzi najehovha zvichiri pano nhasi kereke tinogona kunhuhwa senyika chigonhuhwa semadhaka asi havanzi ati mwari vakatumira profita mwari vakatitumira maraka iko yeuno vatengi vaitenga vanhu dokutora kamusikana aka ndokubva vaenda naye yes sir amen unokwanisa kurangarira kuti mhuri pazuva iroro apo vaitenga vanhu pavakapfuura kuti amai vaichema sei kuti mhuri yaichema sei kuno vachiziva kuti avarani musikana vasikana namai venyu vanochema vakomana vechidiki baba venyu vari kuchema vari kukunzwirai vari kukunamatirai usatitori vabereki vako seimwe nzira zvayo tinoziva kuti wasvika pazera rekuva iwe pachako mirai ndikupei zano ini pachangu ndakaramba ndirumbama vabereki vangu sekukwanisa kwandaita pandakabva kumba ndopandakaenda kubasa pandakachata usatorwe uchikumburwa uchienda usabve pavabereki uchiteera dzidzo uchiteerera mari uchisabva kukurumbira gara mumba maimai vako sekukwanisa kwaunoita haucherekedze kupikisana kuripo pakugara woga paunenge uri wega unokwanisa kutora spoken word wogotora bhaibheri asi pane zvinopikisana neupenyu pane zvinopikisana neupenyu kudarika izvozvi unoda kuramba uri pasi pavo kuti ukwanise kukura hatidi kuti urasike hatidi kuti upinde mukati mezvimwe zvinhu ita zvaunokwanisa kuti uite kuti urambe uri mumabereki vako unozova nezvo sekubatira zvinokubatsira ive chidiki zvinokubatsira ive chidiki garai pasi pekutungamira kweverisheni garai muri pasi pavo moona zviri kuitika mumba wogadzira mataya panaa ndiri kueurope ndakaona chimwe chinhu vanhu havadi kuchinja matai tai parinenge raponja munhu anofanirwa kunzi uya uchinje tai raponja kuti zviite ivo mwari vakakupai vanakomana unodirei kuti mumwe munhu azoya kuzochinja tai rako ione vanakomana anozogadzira tai rake sei kana raponja rimwe zuva vana baba musakuvadza vana venyu musavakuvadza zvinovabatira pavakagadzira chinhu pacha vogadzira icho pacha vogadzira icho rimwe zuva vanofanira kugadzira taira vogadzira ndoko yake vogadzira taira vogadzira mumba make ndokusaka vakomana vazhinji nhasi vanogara mumaflati havagare mudzimba havanogara mumaflati havadi magadheni nokuti havakwanise kushandisa foshoro mumwe munhu ndiye anotoya kugadzira gadheni ogadzira maruva mumwe munhu asifanira kunonga kunohwara mashizha mumwe munhu owaitira basa vakomana madzimai enyu uroda here kuisa chitina padhoo rako sei mumba makazara zvidhina sei vasikana mwanasikana weisrael akadhidhiswa mumba maamai vake zvinopikisana naye pazvakauya kumba kwanamani akakwanisa kubata kwete zvinhu chete zvinooneka panyama vakoma vechidiki kubva kusiriya kwete basa kwete asi vaisangana nezvinopikisana akamira neshoko akaziva kuti anogeza sei kukorobha mumba nhasi vasikana vane mamoko tine zvimishini zvinongoshandiswa zvinoclina carpet usava nazvo iva nazvo zvandiri kuedza kutaura nhasi ukazviita mumba mako unokwanisa kuzviita kunzvimbo yemumwe munhu pandakanga ndiri muno muzimbabwe rimwe zuva takapedzerwa nemavhiri matatu mota nhatu dzakaponja mavhiri matai akaputika hama dzakabuda vanga vakamira vachinetseka ndikati hama asi panati kati jonathan masiradet pano vakashamika kuona kuti tai rinobviswa sei kuti mukomana haatombozivi kuti wilspan inogara papi kana kuti yakamira sei havatozivi kwainenge ii vanongoziva pane jack havazive pano zvimwe zvinochinduka jonathan mamba tasimbisa chitinda kumashiro munenge makutasina matai aponja muchichinja vamwe vana vanotamba nematai otanga kuponja kune kurumidza rakagadzira tai imwe rimwe vataenda pane rimwe ndobvatbuda vakomana vekueurope vanga vakangotarisa vakadai vemuzimbabwe vakatarisawo futi matai makuru ndakamuka mangwanani kugoko tai rangu rakaponja kuma 4 o'clock handina wandakamutsa ndakangoenda pamuta nhomba tatura jek nhomba ndaisimudza nhomba ndaisamaa nhomba ndabvisa tai ndokumba ndatora spare nhomba ndadzosera nhomba ndatora rakaponja nhomba ndaisapo ndapedza ndega kanzi mazviita sei don't worry vakomana inguva yekuti imi muchizvita bvisa hunyope rasa hunyope hwohwo rimwe remazuva uchazozvida mumba mako yese vasikana rasa hunyope hwese hanzimai vakaisira michina yekugadzira mumba iwe uchikwanisa kugadzira wega rimwe zuva uchada hunyanzvi ihwohwo uchada maitiro uchada mwari vachakupa murume anenge achibatikana pazvinhu zvidiki pakutaa kugeza nekudhasta hama painobva kubasa anotarisa anoona akunamira guruva hanzi mudiwa vangu ndiotenda wauya mudzimai atoga kugadzira mumba amai vakavhana here kumudzidzisa kaa rinongoo guruva pese mumba muno vasikana ivaise musikana uya neunyanzvi hwake hwose akagara anongomira pamira zuva rose wakugadzira bvudzi rakadai ogoswa futi nekuko wodzoserwa kumashure wotora karuva kopfekerwa apa kobviswa karuva kai wotara kupfeka bluu kobviswa cheyelo futi kobviswa musikana uyu akanga asina zvose izvi zvaakanga achiziva kupfugama otanga kubata chikorobho chaicho achisvina chikorobho chiya okorobha futi nekupukuta zvose achibvisa dhasi zvozvaaiziva aigara ari pamabva ake kwete pamberi pemira iva rubatsiro kumhuri yako iva chinhu chinobatsira iva chinobatsira iva baba iva chinobatsira kuhama dzako wova rubatsiro kukereke unoda rimwe zuva isai tikotikotekombera varidzi uyai ndingefanira kubva pano pamwe handingatomira musikana uyu akapedzisira kumba kwanamani nezvose zvaaikwanisa kubatsira paakabva kumba kwamai vake pakanga paine misodzi asi pakadzika mukati make mumwoyo maamai vake chimwe chinhu chakanga chichivanyaradza kuti mwanasikana wangu zvandamudzidzisa pano anozvirarama ari kune rimwe rutivi rimwe zuva ndichamuona ndichamuona zvakare rimwe zuva akanga akanaka akanga ari rimwerubatsiro aiziva zvose uchisuka nekugeza ungati brother niki iwo rwekuoldsco zvinhu zvashanduka isu vechidiki upenyu hwachosiyana tane zivo tinongopresa bhatani mabhatani iwayo ndiri kuudza haakwanise kupa zvaunokwanisa kuwana amai vako munoziva musikana amai vako kusati kwava nemagedzi kumarubhevha uko vai aina mbatya vaitora aini yaiswa marasha mukati yoiswa yakabatsa nechimuti ndotarisa amai vangu vachiita izvozvo pandanga ndiri mudiki pagasi kana paipasito pachinoiswa vaiziva kuti mapisiro yaita kuti kupisa uku ndekwesheti uku ndekwetrausi kana kuti chiri kuda kuainwa chinoda hiti yakaita sei nhasi patotinga aini pakanopwe kwajustin panenge pakanzi cotton linen jean plastic nesilk pamwe mbatya dzako dzinozotsva asi mbatya dzako zvakadaro paine zvese izvozvo zvinopiswa hadzi ainwe hazvina basa kuti zvii zviripo kana asina kudzidziswa kuaina mbatya dzako haakwanisa kuzodzi aina ndokusaka hama zhinji dziaina hembe dzega handinyari kuti handigoni kuaina mai vangu haasi nhapwa asi haadi kuti ndiaine ano aina mbatya dzangu iye pachake dzimwe hama dzinofanira kuuya dzotoaina nokuti mudzimai wako haakwanisa kunyatso aina vechidiki vechidiki takabva kuchikoro chekare hongu asi pane mamwe masimba pane zvimwe zvinhu zvisina anokwanisa kuzvibvisa matiri pane zivo yatisingakwanisa kutorwa matiri paunoroora hama iva nechokwadi kuti waroora mudzimai wemumba musamuite nhapwa anofanira ngari mubatiri wako ari shamwari yako inofanira ngari shamwari yako kwete nhapwa yako
anokwanisa kubatsira mukuchato mako, anokwanisa kuva kubatsira mumba mako. Saizvozvo hanzvati murume wako usamuite nhapwa, kushanda nekushanda nekushanda. Mupe nguva yekudzorora, mupe nguva yekudzorora. Usamuite kuti angoshanda senhapwa. Kana aneta ngaange aneta, anozova rubatsiro kwauri nemhuri yako. Musikana mudiki uyu akakudziridzwa kusvikira asvika panzvimbo yemurume mukuru uyu ainzi Naamani. Usazvikudziridze iwe pachako, mweya mutsvene ngauzviite. Mameetings akuvhara nhasi, handizi kusei sevari kutarisa izvozvi. Handina kudzorora madeko, ndainamata usiku wose. Ishe ndoti chii nhasi? Mangwanani chaiwo mweya mutsvene wandipa, ndatora prayer cloth yangu. Ndine prayer cloth iri mubhaibheri mangu. Ndine prayer cloth iri papi? Ndee blue ine pairi mubhaibheri. Ndatora prayer cloth yangu ndokumba ndaisa mupijama. Ndikati ishe, ndicharara nechidzoro ichi. Ndipei chimwe chinhu kuvana venyu. Ndatora prayer cloth yakanamatikwana brother Branham vasati vafa. Vakanamatira prayer cloth. Ndikati ishe, muprofita wenyu akanamatira prayer cloth. Handikwanisa kurara, ndaneta ishe, handizivi kuti ndoitei ini pachangu. Ndokumba ndaitora kubva bhaibheri ndokuisa mupejama, ndokumba ndanorara. Bhaibheri ranga riri apa, maspoken words ari apo padesi pangu murumu, cellphone yanga iri apo, iPad yanga iri pane rimwe. Ndikati ishe, ndine ichi nechichi nechichi, mungade kuti nditaure kuti kudii? Mameetings akupera, ndatora prayer cloth ndokubva ndaisa mukati muno ndokurara. Mangwanani vatendi vanoka pamusoro pangu, kanzi brother Niki, breakfast ya ready. Pandabvura mukova ndandakapfeka mapijama, prayer cloth yadona. Ishe ndokubva wandipa mharidzo. Ndatarisa pabhaibheri rangu, manotsi angu anenge akananga kumusikana uyu. Mweya mutsvene ndobva watora pakupemera uku. Chimwe nechimwe handanga ndisingakurumidzi kuti ndikwanise kuronga zvinhu zvose pamwe chete. Ishe vakati, izvi ndizvo zvaunofanira kuparidza nhasi. Munhu angabatsira here kuna Mwari? Mupurofita anoti Naamani akanga ari murume mukuru, asi akanga aine maperembudzi. Pane vanhu vakawanda, mupurofita anoti hanzi vandino, pane vanhu vakuru vari kuteerera kuteeisa nevanhu panze pekuti vateerere, panze pekuti vagare muupo hwaMwari. Musikana mudiki uyu unokwanisa kutora kubva maridzi yakanzi supernatural pamuprofita anotaura pamusoro. Hanzi rimwe zuva akatanga kukorobva mumanamani. Zvakanga zvakakosha kuti agadzire mumba imomo, achinyatsogadzira zvakanakanaka. Ndokumba acherechedza kuti tenzi wake akanga asati ambomuona, kutanoti anorwara.
Marino Akuru. Aka kunda hondo zhinji. Aka kunda hondo zhinji. Akanga ine mapirembudzi. Zvatinoda kutaura mangwanani ano. Nguva iyoyo. Denga rose. Rakanga ragadzirira. Kuti riburuke. Rozotigira. Kamusikana kadikaka. Ndokumbaenda kuna mai watenzi vake akati amai handitakadana chidii hanzi kunyika kwangu kwandinobvawo tarisa pana izvizvi tarisa kuti akamirira Kristu sei tarisa kuti akamirira shoko sei hauone here kuti denga rakanga rakamupoteredza.
She was a great prophet.
Akanga ari werubatiro rukuru kudenga. Akanga atorwa bhamuri yake. Asi Mwari vaiziva. Kuti rimwe remazuva. Ndichazodambisikana iyeyu. Kana tenzi wangu. Vakakwanisa kusvika chete. Kumusha kwedu. Kune muprofita ariko. Profita wangu anonamatira vanorwara tarisa rurimbo rwaakanga naro mushoko rengwa yake usarege nyika ichitora rurimbo rwaunarwo mushoko rengwa ino usarege urwere usarege matambudziko ako usarege zvirwere kana mamiriro ezvinhu achibvisa kuvimba kwaunako mushoko rino usarege mari ishandire upenyu hwako usarege mukurumbira ushandire unhu hwako usarege upfumi hwako kana urombo hwako usarege basa rako zvishandire mafungiro ako kushoko renguva inoi unokwanisa kuva rebatiro rukuru mumusha wako muguta rako kubasa kwako kuyunivhesiti vechidiki mumba mako mumhuri mako muisri tebeneko unokwanisa kuva werubatsiro rukuru kukereke ino kwose kwaunokwidziridzwa pamwe unonga vashandi rukufambisa nebasa pamwe waona bhesa rekunodzidza kune imwe nzvimbo ikoko rangarira zvawakagamuchira vechidiki rangarirai zvawakadzidziswa rangarira dzidziso yemufudzi wako rangarira dzidziso yevabereki vako akarangarira musikana uyu akarangarira nevakawanda vakawanda mubhaibheri ko Abraham anga ari muprofita mukuru werubatsiro huru ko vakomana vechihebhuru vakanga vari rubatsiro rukuru vakanga dzonza kudenga kubva kuna mwari vakatora mwari kubva padyaro chake kutenda kwako kufemerwa kwako kutenda kwako kunokwanisa kufambisa mwari mwari vanokwanisa kuburuka vova panzvimbo ino ko Daniel akaunza mwari mugomba reshumba dzakaunza shumba yerudzi rwaJudha pakati pedzimwe shumba amen shumba idzodzo dzakaziva kuti pakanga paine shumba huru handisikana basa kuti shumba ipiri muupenyu hwako pane shumba yerudzi rwaJudha inokutsa ngetani dzose inokutsa simba remadhimoni rose inopaza runziro yose kana mweya ipi inoedza kuzokubvisa pashoko iri shumba yerudzi rwaJudha vakamudza gomba reshumba yes sir. kupereka. Kana paripo, paina namana aripo. Kana paina David aripo. Tokwanza kutika mskana kana zirabeka. Mwe munhu. Kuti ama. Ishe vanofanira kundudzei zvimwe. Upenyu hwangu huri pachena. Ndapedza. Ndikozi ndapedza Satani aripi? Ishe vazarira upenyu hwangu. Kusvikira pano zvino. Handina kunge ndiri rubatsiro kumhuri yangu. Ndanga ndiri mutoro kuvabereki vangu. Ndanga ndiri mutoro kumunhu wose. Ndanga ndichipa kereke mutoro. Ndichipa mutoro kumufudzi. Ndichipa rodhi yemakereke mutoro. Munhu wose ndanga ndiri mutoro. Ndanga ndichiri rubatsiro kereke. Ndanga ndichingonyunyuta nekunyunyuta 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 nguva dzose.
Is there someone
today?
Is there a Lord?
I don't teach him.
I need a change.
And you know that stand to come.
Turn me around.
And you tell them things.
I need to be replaced.
Do you know that in the very battle of Kurukwa Muri?
God needs me.
Mariba no didam.
My family needs me.
Muriyambi no didam.
My church needs me.
Kerekeyambi no didam. Pana aripo here? Tichimba rugumbo rwekuna matam. Kambeni yedu yasvika paino pera. Ishe vachiri kungotaura. Ishe kamusikana kati kakabviswa mumhuri yako. Akanga asina rutsigiro. Pakanga pasina macellphone. Panga pasina iPad. Panga pasina Twitter kana WhatsApp. Akasiya mhuri yake. Doke kupedzisira pavakamuona. Mangwanani mamwe. Mangwanani mukomana. Israel kumusha. Vakaona guruva. Nechekure. Richispendera mumusha wavo. Neimwe nzira. Amai vemusikana vakaziva kuti mwanasikana wangu uyu ari kudzoka kumba. Neimwe nzira. Pakanga paine kubatana pakati paamai nemwanasikana, baba nemwanasikana. Neimwe nzira vakaziva chimwe chinhu chiri kuitika. Ngoro padzakamira paakabuda kubva mungoro idzi akati kuno ndo kunogara muprofita.
Lord, give us more people.
Yes, I am.
Lord, give us more.
Amen.
Lord, we want to make it up. We want to make it up. We want to make it up. We want to make it up.
Mhanya kuatari. Varanda vamwari vari pano kunamatira. Wobhabhatidzwa. Mukubhabhatidzwa chaiko nguva isati yapera. Pastor uyai.